Metambo iri kupfunga udza utsima ngwana mupolice rugby grounds apo upenyu hwemasebos wakamira netambo kunze kwekunge vakatorwa Uganda mumutambo wavo wechipiri Africa Cup Division 1A. Masebos akadamburwa pavo panenge papera sezvo vanenge vakoromoka kuenda kuAfrica Cup Division 1 uyezve nekutadza kekutanga makore makumi matatu nematanhatu apfuura kukwikwidza mumakundano ekuenda kuWorld Cup. Chikwata chemasebos chakazviomesera apo chakarohwa 61-15 nekinya pamusha mumutambo wavo wekutanga. Asi Zimbabwe ikakunda Uganda inoenda pachinhano chechitatu yasara nemutambo mumwe chete nechikwata chine mukombe uyu chenamibhia musi wa6 Nyamavhuvhu. Murayiridzi wechikwata ichi Cyprian Mandenge anoti gadziriro yavo yanga iri nani iko zvino zvekuti ari kutarisira chikwata chake kutamba zvekuti chiri kukunda. Asi Mandenge anofanira kuyambirwa kuti ari munjodzi yekuve murayiridzi wekutanga kutadzisa chikwata chemasebos kutamba mumaWorld Cup qualifiers. Zvakamira zvakadai, makundano eZimbabwe National Army Charities Shield ari kusvika kwamvura yacheka makumbo apo chikwata cheHighlanders necheHarare City zviri kurwira mari inoita iyo zviuru 10.2 zvichapiwa vachakunda muBurgerfield Stadium nesvondo. Murayiridzi weHarare City Moses Tunga ari kuti haasi kutarisa kuti Highlanders ndiyo iri pamusoro petafura yekasulaga Premier Soccer League achiti iye mitambo yekapu yakadai hainei nenhoroondo. Mumwe mutsigiri wenhabvu vaZex Makombe vanoti vakatarisawo mamiriro anga achiita mitambo yakadai zvikwata zvanga zvisingatarisirwe zvakaita seHarare City ndizvo zvanga zvichibuda nemikombe.
Tambo wecup game kachinga zvinjika kuna nekomwe sezvo Mozi Tunga akawimbisa kuti zoni ndichatora mukombe pacup game ari kutamba. Sekuona kwangu mutambo uyu ikoyo Mozi Tunga anongota mashura vanhu musingafungire.
Asi muongorori wenhabvu vaShepherd Muchapera vanoti Tunga anotaurisa pasina chinobuda munhandare zvekuti anofanira kuratidza unyanzvi hwake kuBurgerfield Stadium.
Nokuti bambo vanotaurisa vanowagara vachiwanza mashoko asi pasina chinobuda pamunyaya dzemutambo wepora. Saka uyo ungadai uri mukana wangakwanisa kuti vatore kuti varatidze kuti zveshuwa vanotaura zviripo.
Kunyange havo vasingafariri Highlanders asi vari veDynamos vaSteven Mushaninga vanoti maSunshine City Boys anenge atamba zvakasimba akadzoka kuHarare arohwa nezvibodzwa zvisingadarike zviviri.
Vakomana veHarare City, they have not been consistent kubva vatanga kutamba bhora ravo. Handisi kunyatsoona maresults avo ari anengatinini anondigutsa. And then ndotarisa vakomana veHighlander matambiro avaita so far, especially pagame ravatamba neCapes United. They are a very good side, zvokuti maonero angu inini is 2-0 to Highlanders.
Kunyange hazvo mari inosvika zviuru 10.2 iri kupiwa kune vanenge vakunda nezviuru zvisere iri kupiwa kune vanenge vakundwa iri shoma. MuZimbabwe zviri nani kutowana shoma iyoyi nekuti upfumi hwenyika hauna kumira zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.